vamudenda vaudzava ngevachitungamira basa rehurumende muNational Assembly Nazi vaJoram Gumbo kuti vaone kuti gurukota rezvemari muzvinafundo muTuli Ncube vabhadhara mari iyi nechimbi chimbi sekuimbisa kwavakaita mwedzi mitatu yapfuura. Vamudenda vanoti vashamisika zvikuru kuti hurumende haisati yabhadhara mari iyi sezvo vanouye vakavimbisa dare nekunyora tsamba kuti vachabhadhara mari iyi.
No sooner was the matter raised in this house did the Honorable Minister Professor Ncube
tambotaurwa nyaya iyi muno vamutuli Ncube vakanyora tsamba vachiendesa kuti vachabhadhara mari iyi. Ndiri kutoshamisika kuti hapana chatichaitwa.
Nothing has transpired.
Vamudenda vataura mashoko aya mushure mokunge sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vazivisa kuti vange vabva kune mumwe musangano neUNICEF uko vanzwa kuti Zimbabwe yange isati yabhadhara mari dzayo kuGlobal Fund. Vatiwo pamusangano uyu wavaita neUNICEF vaudzwa kuti Zimbabwe inoda mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica ekutenga mapiritsi anoderedza ukasha hweHIV nechimbi chimbi sezvo nyika yasara nemapiritsi aya mashomanana uye mamwe acho akatopera.
We are running out of ARVs. There are some drugs which have totally run out. That's something we really cannot afford. Urgently, we need 7 million to procure those drugs.
ARVs are kupera. Mamwe acho hapasisina uye izvi ndizvo zvatingafanire kuita. Tinoda 7 million dollars kuti titenge mapiritsi aya nekuti tikasadaro zvinoreva kuti tinenge tave kutenga mapiritsi anodhura zvakanyanya.
Vatiwo Global Fund yakazvipira kuwedzera rubatsiro rwemari yainopa kuZimbabwe kusvika pamamiriyoni mazana matanhatu emadhora uye nyika yakatarisana nedambudziko guru kana hurumende ikatadza kubhadhara mari inodiwa kuti nyika irambe ichiwana rubatsiro kubva kuGlobal Fund. Dr. Labode vashorawo zviri kuitwa nehurumende zvekubata mutero wezvikamu zviri kubva muzana pamari dzeGlobal Fund uye vati izvi zviri kunze kwechisungo chenyika dzinobatsirwa neGlobal Fund chekuti mari iyi haifanirwi kubhadhara kwa chero mtero upi zvao. Vati nekuda kwaizvozvo vanotarisira kuti hurumende ichatara mutemo kuti zvisaitika vachiti hurumende yakatsidza kuita izvi apo yakasangana neumwe utungamiriri weGlobal Fund. Zvisakadai vaimbo vegurukota rezveutano Dr. Henry Mazorera vaudza Studio 7 kuti hurumende inofanira kubhadhara mari inodiwa neGlobal Fund vachiti mari iyi ishomasa kana pakatariswa rubatsiro ruchabva kuGlobal Fund.
Tinotikange tazotadza kusupply mushonga vanhu vakaita resistance vakawanda zvinotinesa pakuti number 1 torasikwa neupenyu hwakawanda, number 2 tinotanga kuchishandisa mushonga yatinoti second line treatment inodhura uyezve inotinetsei kumwa pane first line treatment yatoshandisa yezvinei. Zvinova dambudziko guru, saka ndokurudzira hurumende yedu ndanzwa kuti pane kamari kadiki diki kanodiwa Global Fund kuti kabhadharwe secontribution yedu yenyika kuti tiaccesse mari yakawanda inosvika kuma $400 million inokwana kutenga mushonga wedu wemaARV. Zimbabwe ngaiprioritize kubhadharwa kwemari iyoyo kuGlobal Fund.
Vatiwo vanhu vakawanda vari kutambura munyika zvekuti havakwanisi kutenga maARVs uyewo vati kunyange vaye vange vaine mamedical aid vari kutarisira kuwana mapiritsi aya kuzvipatara zvehurumende sezvo vemainsurance akawanda vari kutadza kubatsira varwere nekusamira zvakanaka kweupfumi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaNcube negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo sezvo vange vachinzi vakabatikana nebasa rehurumende. Global Fund inoda kuti nyika dzibhadharawo chikamu chemari yekurwisa HIV, tuberculosis nemalaria ichiti izvi ndizvo zvinoita kuti zvirongwa izvi zvibudirire. Pari zvino Global Fund ndiyo inotenga mishonga zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvevanhu vanosvika miriyoni nechimwe chete nemazana matatu vanorarama neHIV munyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangoja.